Marori aya avakurambidzwa kupfuura nemuguta achienda kwakasiyana siyana nekuti mugwagwa uyu uri kugadziriswa. Urongwa wekugadzirisa mugwagwa uyu uri pasi pehurumende wekuti migwagwa yose inonanga kumabhodha inge ichigadziriswa patsva uye kuikudza kuti ienderane neuwandu hwemotokari dzave kumazuva ano. Magonyeti ari kushandisa magambaway ozonopinda muna Jeff Road achizonobudira paGolden Peacock Hotel obva ananga kwaanoenda ava mumugwagwa wetara. Vagari vakatasana nedambudziko iri rekupfumburirwa huruva neutsima mutare vanosanganisira vemumisha inoti Chikanga 2, Chikanga 3, Benwin, Zimta Park, Dreamhouse, Nativo Park uye nekumisha yeGarikai Kalani Kuhlem. Mumwe mugari wemumusha weBenwin amainometa Kanengoni vanoti zviri kuvashungurudza zvikuru kubva pakatanga kushandisa magonyeti aya mugwagwa unofuura nemumusha mavo uchitibura huruva mazuva ose. Vanoti marori mahombe aya anopfuura kasingaperi izvo vanoti vava kutyira utano hwavo nevana vavo sezvo mhepo yovofema yava nehuruva yakawandisa kwazvo.
Hapana zvese zvatomira kushata chai kubwesa kana wana chaiuta kutovatyira kuti mafundo acho haasi chapera isusu wacho ukageza washeni haisi kuti irutoma yakatosviba mumba macho madhota takakuvhara madhoo kuitira dhasti yacho ukatsvaira hazvisi kuoneka kuti mumba matsvairwa hazvatotikanganisa even kana garden mukatarisa mavheji panzapo haachatombooneki aita white saka ii dai aona zvekuita arumbodira mvura yacho arumbodira but haasi kunyatsa kudira zvekuti dhasi racho risetileba.
Mumwe mugari wemumusha weChikanga 2 amai Susan Tasangana vanotiwo misha mizhinji yaichatarisiki nekuda kwehuruva inenge yakazara mumafafitera uye nepamarata. Amai Tasangana vanoti kupukuta mafafitera kwava kutambisa nguva.
Ndinoti kuti Brigade Primary iri muno mamutare iri kuti iri kuafektwa nemagonyeti aya ari kudarika kuespeciali kumagredi 0 kumagredi 1 anengaachitambira murodi anokwanisa kutsikwa nemagonyeti aya nyangwe huru wachaya yavanenge vachifema vanokwanisa kuita chikosoro nyangwe nehuru waya iyeyi yatiri kungopiwai mudzimba iri kupinda nemumahwindo ichiafekta zvese kunyangwe dhasti mumba zvose zvisingachanyatsi kutarisika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu mamutare vadavid tandiri vanoti vagari vakauya kusangano ravo nechichemo ichi vanogona kunotaura nevezinara kuti izvi zvimiswe. Vatandiri vanoti hurumende yaifanirwa kutanga yagadzirisa mugwagwa kwavo sezvo motokari hombe dzisingatenderwi kufamba nemunogara veruzhinji.
Tingati pabumbiro remutemo redu idzva vanhu vagari vemamutare vane atinoti maenvironmental rights ne right to health. Zvinova zvine chokuita neutano uye nemamiriro ekunze akanaka. Saka vanhu ava vane kodzero iri mubumbiro remutemo kuti environment inge yakanaka, inge iri clean, isingaiti kuti vange vachipuwa zvirwere nekuda kwepollution ingaitika kubva mudust. Saka tiona kuti zviri kuitwa nekanzuro yemutare pamwe chete nezinara zviri kuvhiringidza utano hwevanhu, zviri kuvhiringidza kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo kuburikidza nemota dzerudzi rwemagonyeti dzaakunzi dzipinde nemukati munogara vanhu matingati mumasebab izvo dzichifanira kunge dzichipinda nemukati mutaun. Saka huruva yakuzara ichipinda mukati medzimba uye ichivhiringidza utano hwevana, ichivhiringidza utano hwevakuru, chero kufamba chaiko kwava kutoshupa nekuda kwekuti kune kuchisumuka huruva nekuti mugwagwa uri kushandiswa uyu hauna yatingati tara iye.
Nyanzvi inoshanda nesangano reEnvironment Africa mamutare vaLawrence Nyagwande vanoti zviri kuitika kuvagari vemamutare zvinotyora kodzero dzavo. VaNyagwande vanoti basa rekudzivirira kusvibiswa kwezvakatikomberedza riri mumaoko ebazi reveEnvironment Management Agency EMA iyo yaifanirwa kunge yakamisa izvi kare.
I can't run away from it, but at the same time I'm saying if you look at who actually should be directly linked to the issue it should be EMA when it comes to emissions and dust. The dust that is being irusimuzwa ichi wakana vanhu vachicomplain kuti they are actually having my challenge in the dust, I think that should be EMA and the Minister of Health.
Mukuru webazi reEMA mudunhu remanikalende vaKingston Chitotombe vanoti vakabatikana zvakanyanya kuti vatipewo zvavari kuita sebazi mukudzivirira zviri kuitika. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvakatikomberedza uye mamiriro ekunze muzvari Anastasia Ndlovu vanoti EMA haizi kuita basa rayo nemazvo nguva zhinji. Mumwe chiremba anoshandira mamutare Dr. Isaac Guranungo vanoti huruva yakawanda munzvimbo munogara veruzhinji inogona kukonzera zvirwere zvemapapu zvakaita serurindi, flu nezvimwe. Chiremba Guranungo vanoti zvakakosha kuti vagari vatore matanho ekuzvidzivirira kubva mukubata zvirwere izvi zvakaita sekunwa mukaka uye kunoongororwa navana chiremba nguva nenguva. Kugadziriswa kwemugwagwa uyu kunotarisirwa kupera mukupera kwegore rino. Kudzamara izvi zvaitika, vagari vemamutare vacharamba vakatarisana nenjodzi muutano hwavo sezvo mweya wavo vari kufema mazuva ose usina kunaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.